Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 11, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pava William Ruto navaRaila Odinga. Tiri kutaura nevamwe vemunyika vanga vachiongorora sarudzo idzi. Muzvare Henrietta Rushwaya vanowanikwa vasina mhosva panyaya vanga vachipomerwa yekuti vaida kupa chioko muhomwe vamwe vasori panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe pavakasungwa vachinzi vaida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko riri kuita musangano nevatori venhau kukadoma wekuzeya mutemo unobata mashandiro evatori venhau kana kuti Media Practitioners Bill. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pavo William Ruto navaRaila Odinga. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi veIndependent Electoral and Boundaries Commission vanga vavimbisa kuti vachazivisa zvakabuda musarudzo nhasi, asi kune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga. Masangano akazvimirira oga nevamwe vemapato anopikisa vanga vari kuKenya vachiona sarudzo idzi, kusanganisira mumwe akafanira kubata chigaro chemutungamiri webato tinodzokorora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change Vatendai Biti vadzoka kumusha nhasi. Vabiti vati vanoona nezvesarudzo munyika veZEC vavati vane divi ravakarerekera, vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuKenya. Sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vanoramba kuti ZEC inorerekera divi reZANU PF vachiti Triple C haidi kukundwa musarudzo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navabiti.
Election yekuKenya yakaitwa musi wa9 August. Election ine zvidzidzo zvakawanda kune veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti vacho vanorana election vatinoti Zimbabwe Election Commission kunoko, the Election Management Board, inofanira kunge iri independent. Takaona IEBC yekuKenya iri independent, isina kwayakarerekera, ichingoitawo basa sebasa. Iko zvino muZimbabwe hazviexiste.
Ko sei muchidaro vabiti?
The Zimbabwe Election Commission is just an extension
Politburo ye ZANU PF. It's just an extension ye organizing department kana kuti commissariat ye ZANU PF. It's not neutral. 3-4 weeks ago takawana vazadza vana hama dzavo dzisingagone kana kunyora mazita adzo. So the first thing that is key mu election is the independence of the election management body, ZEC. Chechipiri chandakaona inyaya yekuti vanhu munogona kusiyana mobhilonga kumapolitical party akasiyana, asi kana muchikampeina munosiya peukama, asi kana muchikampeina munofanira kuziva kuti mese muri verudzi rimwe, muri venyika imwe.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Despite the huge differences, particularly between a Prime Minister Odinga na Deputy President Ruto, the main candidates, there was a modicum of respect. There was a modicum of understanding that this is our country. Yes, we can differ politically, but this is our country. Izvozvo hazviitike. VeZANU votofunga kuti nyika ndeyedu, tisitakairwira hondo, asi nyika ndeyemunhu wese anonzi muZimbabwe. So the demarcation and the differentiation of politics and nationhood was there for everyone to see.
Chechitatu chataka wona ndeche kuti this election haina kurwiwa nema issues akawanda between Raila Odinga and Ruto. Ma policies havangasina unyanyusiana, but chachakanyanyusiana ma personalities, chachakanyanyusiana ndenyaya dzekuti vanobva kupi, mumwe mukalenjini, mumwe muluyo. So takaona a very present, an important presence ye ethnic politics dzeku Kenya, with the key tribe being the Kikuyu, and it was always going to be a question ekuti makukuyu anovhota kupi,
vaitsigirani pane zviri kubuda pari zvino.
Iko zvino we know kuti vakavhota na Vice President Ruto, zvichizoitawo mubvunzo yakawanda yekuti tsika zvoreva here kuti vaUhuru Kenyatta vanga vasina influence iyi. Saka maquestions achazeya vakafunda kuti vapindure mubvunzo iyoyo. So from the point of view of Zimbabwe, I hope kuti people will be elected on issues, people will be elected on merit, and zvekuti unobva kupi, kumusha kwako ndekupi, we don't celebrate and we don't put forward nyaya dzeethnic politics. Number four is the media. The media was free and fair.
Ko sei muchidaro?
Maparty ese waingoona pama TV, vane ma TV akawanda, you know, vane ma newspaper akawandisa, vane ma community radio stations akawandisa. Zvasiyana nemuno Zimbabwe kuti unongochiona munangagwa nemukadzi wake vachingobuda pama televisions.
Vakafano bada chigaro chemutewedzero wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change, vatenda IBT, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dare ra Magistrate muHarare nhasi rati mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupa mumwe musori chioko muhomwe pavakabatwa vachinzi vaida kuburitsa goridhe risiri pamutemo panhandare yendege Robert Gabriel International Airport muHarare muna 2020. Hatina kukwanisa kubata muzvare Rushwaya kuti tinzwe divi ravo sezvo vasina kupindura mibvunzo yatavatumira paWhatsApp. Asi, Blessing Zulu Studio 7, abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu kuti tinzwe divi ravo.
Izvi zvaitika izvi zvekuti Henrietta Rushwaya anonzi haana mhosva hazvitishamisi, asi zvinonyadzisa kunyika yese, pasi rese. Tashambadza pasi rese kuti muZimbabwe kubuditsa upfumi hwenyika zvisiri pamutemo zvinhu zvatinogamuchira as a country. Zvekare tinofanira kutsanangura ipapo kuti ane mhosva mbiri dzakarerekerana.
Ndedzipi dzimungatsanangura?
Yekutanga ndeyekuti akanga achismagla gold asina mvumo yekusmagla gold iroro. Vanoshanda paairport vakaita basa ravo nemazvo vakamusunga nemhosva yekuti anga apara mhosva, akaedza kuda kuti azvisunungure nekubhadhara chioko muhomwe. Avo vakaramba vakamumhanarira kuti ndozvaanga achida kuedza kuita. Saka vanhu vatova nedambudziko iko zvino vanhu vakagona basa ravo.
Sei muchiti vanogona kupinda munyatwa?
Ndo vanhu vaane problem yekuti achagona kana kutovasungisa kuti makandinyebera kuti ndakada kukupai mari yechioko muhomwe. Zoreva izvo kuti ramangwana vanhu vanoshanda paairport nemapurisa nyika yese havachakwanisa kusunga vanhu vanenge vari kuita huri, zvikuru sei vanenge vari connected kumapoliticians. Vanenge vakutya kuti nyaya yacho inosara yako iwe uri kuita basa zvakanaka, koronyera ndorichaprotectwa nethe state. Saka ndati zvinonyadzisa kuti zvakaitwa namai Rushwaya, vanoenda pamberi redare redzimhosva udza vana kana mhosva yavainayo, imi ndimi muri kumunyepera. Tasvoda nazvo. Zvagara zvichioneka kuti mhosva yake icharerutswa nekuti aisatofanira kudzorerwa pachinzvimbo chekuva president weZimbabwe Miners Federation. Nyaya yake ichiri kumatare edzimhosva, aifanira kutanga akliwa nematare edzimhosva odzorerwa pachinzvimbo chake. Asi Henrietta akangosuspendwa kwemwedzi inenge miiri kana mitatu akanzi adzokera asi nyaya yake ichiri kumatare. Saka zvinoratidza kuti nyaya yacho hurumende haina kutomboikoshesa from the beginning. Vakatongoti aiwa pato akanganisa ndova musunga.
Zvine matambudziko akaita sei takatarisa nyaya dzezveupfumi vamaguru semaonerenyu?
Mubvunzo ndewekuti vangani vari kuita zvakaitwa naHenrietta Squire, vari kubuditsa maminerals enyika asiri declared, pasina mari iri kuenda kuhurumende. Mari iyoyo dai tanga tiri kuedza kuichengetedza tichiita make sure kuti gremu rese regold riri kuakaundwa for. Zvairevei kueducation, kuhealth, kuagriculture, food security yenyika? Saka mibvunzo yese iyoyo ndofunga hurumende ndoinokwanisa kuti itipindure.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Vezvekutapwa nekuburitswa kwenhau pamwe nevamwe muhurumende vari kumusangano wemazuva maviri uri pamusoro pekutsvaga nzira dzinobatsira mukuumbwa kwebhiri rakanangana nemashandiro evatapi venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill. Musangano uyu waparurwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Vamwe vari kupinda musangano uyu magweta, makomishina anobva kuZimbabwe Media Commission, vekuhofisi yegweta guru renyika yeAttorney General, pamwe nevekubazira zvekuburitswa kwemashoko. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kana womutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza. Mumwe wevari kumusangano uyu mukuru anoona nezvemafambisirwo emabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu. Ngatinzwei vachitsanangura zviri kuitika kumusangano uyu.
Tiri kumusangano uri kuongorora kufambiswa kwebasa revatapi venhau nevanotepfenura nekufambisa mashoko, kuti mukubata basa ravo iri vangazviite sei namazvo, vachishambadza nhau dzechokwadi, nhau dzakapepetwa mune zvakanaka. Saka tatiri kuita chikuru kunhadzirisa mutemo uri maringe naizvozvo, kuti mumwe nemumwe anoita basa iri ange ari guided, kana kuti ange achiteedzera zvinotarisirwa pasi rose, atingati mastandards akajeka anoratidza iyo kuti munhu uri kuteedzera zvinhu zvinoita kuti basa iri rekutipendura nhau rive neudzamu, uye basa iri riitwe mune zvakasununguka zvinodzividza kuti basa revatapi venhau ripfuurire mberi.
Mungatitsanangurira zvinorewa iwo mutemo weZimbabwe Media Practitioners Bill?
Mutemo weMedia Practitioners Bill ndiyo mumwe yemutemo iri kushandisa kuti iende pachinzvimbo paive nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA. Uyo mutemo waive neudzvinyiriri kuvatapi venhau, mutemo waiita kuti basa iri risaendeke nekuisa zvemhingamupini zvakasiyana-siyana. Asi iko zvino paMedia Practitioners Bill tave kuda kuti tiite zvinoitwa pasi rose, kuti vatori venhau vanotora basa ravo vogogadzira ivo kuti basa racho rinoitwa sei. Mutori wenhau anofanira kunge ane dzidzo dzakadii nezvakasiyana-siyana, ende uye pazvakanakira zvinoita kuti basa revatapi venhau ripfumbire mune zvakanaka, riendeke, rive basa rinobatsira kuvakwa kwenyika, risangove basa rekuti rinonzi remanyepo, kana kunzi rinonzi rinomirira rimwe bato, kana kuti rigonzi ebasa rinokurudzira uhori kana zvakadii.
Pane vari kupesanawo here nezvinodiwa neiro bhiri irori kumusangano wamuri kuita iwoyo?
Aiwa, sekutaura kwandaita pari zvino kuchiri kuonesana. Chikuru pane kubvumirana kuti basa iri chiite chirinda pamwe, chimuona pamwe, asi pari zvino kuti tititi pane kutotipa pesani aiwa kwachi vanhu vachiri kukurukura zvichida kana vanhu vakazoti zvatiramba kuti tiwirirane kuti midhi yedu isununguke kana kuti tatadza kuonesa mune zvakanaka aiwa hatisati tatitasvika ipapo.
Vanga vari mukuru anoona nezvemabasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vari kukadoma nestudio 7. Mashoko ari kubuda kubva kumusangano weZimbabwe Economic Development Conference uri kuitirwa kuVictoria Falls anoti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuronga kuumba bhodhi rinotarisa nezvemari yekunze kana kuti currency board sekuedza kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Asi izvi zvinoshanda here? Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Nyaya yekuisa currency board inhau yakanaka maererano nekuita kuti uremu hwedhora remuno hugadzikane sekuti ndingakuti zvakabuda kunyika dzinokwana makumi mana akamboshandisa currency board ndezvekuti macurrency board zveshuwa anogona kuti uremu hwedomestic currency inova zim dollar muno hugadzikane. Asi kunewo zvakawanda tingangoti zvakabuda kunyika idzi. Chekutanga ndechekuti nyika idzodzo dzanga dziina mareserves. Chechipiri ndechekuti hurumende dzeikoko dzadziine chido chekuda kuona zvinhu zvichichinja. Saka nekudaro dzakachinja inonzi reform maera nekufambisa kana kuti mabatiro adzaita mari neanonzi maeconomic policies pachirungu.
Pane zvamuri kutaura zvii zvingadzidzwe nereserve bank of Zimbabwe?
Kana takatasa bhanga guru remuno muZimbabwe haisi nyaya yekungova necurrency board chete inopedza dambudziko rekudzikira kweuremu wedhora remuno. Nyaya hombe iripo ndeyekuti hurumende yemuno ine chido here chekuona zvinhu zvichichinja uye iyo inochinja maitiro ayo here sekuti currency board chekutanga inoda mareserves edhora rekuAmerica ayo anogona kusvika tingangoti at least 700 million to about a billion. Chechipiri ndechekuti panoda urongwa hwekuti mari yemuno ichashanda kwemakore mangana anotera nekuti currency board inoda makore mazhinji ekushanda kwemari yemuno.
Zvine dambudziko rei apa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe parizvino?
Izvo zvinouya panguva yekuti zvizvarwa zvemuno hazvisina chivimbo tingangoti mubhanga guru renyika nechivimbo mumari yemuno vazhinji tingangoti vakatochinja vakatanga kushandisa kana kuti vakushandisa dhora rekuAmerica tingangoti pakutengesa zviwanikwa zvavo pakuchengeta mari nekuita yatinoti planning. Saka dambudziko rekutanga rinowira nyika yeZimbabwe panyaya yecurrency board inhau yekuwana mareserves ayo tata anogona kungoda kungosvika about a billion nekuti hurumende pari zvino haina kukuwana mari iyoyo pakusatoti yakwereta tingangoti kubva kumabhanga ekunze.
Zviri nyore here kuti Zimbabwe ikwanise kukwereta mari yakadai?
Maonero andiri kuita ndeyekuti nenyaya yezvikwereti zvimwe zvekumashure zvisati zvabhadharwa zvinogona kunetsa kuti mari inosvika 1 billion iwanike kubva kumabhanga ekunze. Nekudaro pamwe bhanga guru razoda kuunza urongwa uhwu nguva yapera kuti vanhu vakatoora mwoyo nenyaya yekuti Zimbabwe yanga isiri kubhadhara zvimwe zvikwereti zvakawanda zvainazvo tingangoti kunana World Bank nekunana African Development Bank nemamwe mabhanga akaita funge vana Paris Club. Chimwezve chakakosho ndechekuti kuti currency board ipinze imwe mari sekuti currency board inenge ichishanda yakatara mutemo wemari yekunze uyo unenge uchinzi fixed exchange rate ichiunza mari yemuno. Vanhu vemuno nenyaya yekuti havasisina chivimbo nemari kana nedhora remuno muZimbabwe pavanoona mari itsva ichipinzwa mukati menyika vachati uremu hwemari iyi huchange huchidzikira. Saka nyaya yechivimbo kana kuti yatinoti confidence inyaya hombe. Chimwewo chichanetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yekuti iyo inonzi informal sector kureva kuti vemabhizimusi uye vanhu vanoshanda vakazvimirira vega vasingabhadhare mitero kana tingangoti maresinesi emashopu uye tingangoti kushanda vachitedzera mitemo yenyika vawantisa zvekuti tingangoti percentage yavo ichitarisa nekukura kweekonomi yemuno muZimbabwe vatodarika 65% uye kune mari inosvika tingangoti mabhiriyoni 2.5 billion iri kutenderera pamusika weinformal sector zvichireva kuti currency board inenge ichiteererwa nevashoma mukati menyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Apo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vopeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuRwanda, America yazivisa kuti ichishanda nedzimwe nyika nomwe dzakabudirira iri kupa nyika dzemuAfrica mari kusanganisira Zimbabwe kuti vanhu vabatsirikane zvichitevera kusagadzikana kwezvinhu nehondo yekurwisana kweUkraine neRussia. Hondo iyi yapa kuti mitengo yezvinhu pasi rose iite chamuramba mhuru sezvo chibage chakawanda nemafuta ekubikisa zvichitengwa kuUkraine. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Homwe yemari yaparurwa neGroup of 7 inosanganisira America, iyo inoyaisa 50% yemari yaparurwa iri kuma $4 billion. Dollars yechikafu imari yakakosha nekuti pakatanga hondo yekuUkraine ichikonzerwa neRussia, takaona kuti chikafu chakakwira zvakanyanya pasi rose neabout 50% in US dollars.
Izvi zvinorevei mungatsanangura?
Chireva kuti kana taitenga tani rechibage repa $300 per ton, tava kurutenga ne $450. Zvomera nyika dzinotambura seZimbabwe dzinoti uku economy iri kubvira zvakanyanya, zvotiwo gore ratapfuura iri kwakaitika drought. Saka tiri panyanga dzamushore, dambudziko iro riri kukwira kwemutengo rosangana futi nekuti munyika muno mari haisi kubatika, vanhu vazhinji vari kumusha kumaruwa uko vari mupovhati. Saka tiri kutarisira kuti pachikamu chiri kuuya kusub-Sahara Africa chinosvika kuma $336 million, Zimbabwe ichiverengwa ipapo, tichaonawo zvakati mari yakati o unokwanisa kubatsira kuti vanhu vari kumisha vakwanisa kupuwa sapoti nemapazi anonge akamirira vana USAID neWorld Food Programme. Tinoona futi kuti zvakare dambudziko riripo mazuva ano nderekuti marets ari kukwira muZimbabwe.
Zviri kukonzera matambudziko akaita seizvi?
Kukwira kwaari kuita ari kuomesera vanhu, kunyanya vasi kuenda kumabasa, kunyange vari kumabasa vasinawo chovhiri. Saka mari iyi ichabatsira kuti vanhu vasafa nenzara, nekuti gore neshuwa shuwa takazvitarisa vanhu vazhinji vari kwasa kufa nenzara kunyanya kumamisha. Hatisi kuzira hedu kuti vachabatsira sei, but tofungidzira dai vaikwanisa kubatsira kuti pavanhu futi mainputs pamari iyoyo.
Sei zvichibatsira uye zvakakosha sei izvozvo?
Zvaibatsira kuti vanhu vawane kuenda kumunda, nekuti mitengo yemafertilizers yakwira zvakanyanya zvokuti bhegi refertilizer tingati 50 kg yava kusvika kuma $90. Ndiana anowana mari iyoyo? Saka dai homwe yemari iyi yakwanisa kubatsira futi izvozvo, zvairereresera vanhu vari kutambura kunyanya vari kumusha kuti vakwanise kuenda kumunda zvakare.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mali yatara mazuva matatu ekuchema mushure mekunge mauto makumi mana nevaviri vaurayiwa nevanopfurikidza mwero veIslamic State vachishandisa ndege dzekusora kana kuti madrone nemusi wesvondo. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika iyi akatora masimba achishandisa mauto Colonel Asim Goita vataura nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachikumbira rubatsiro. Mali yanga ichirwisa vanopfurikidza mwero kwemakore anodarika gumi ichibatsirwa neFrance, iyo yakazoburitsa mauto ayo mushure mekunetsana nehurumende iyi. Vakuru vakati chitende chinorema ndochine mhodzi, zvichireva kuti rukudzo runopiwa kumunhu kuburikidza nemabasa ake kwete nechimiro chake. Izvi ndizvo zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pazororo remagamba nemuvhuro svondo rino kupa chiremera chegamba renyika kune vamwe vakaita nhoroondo yekurwira nyika ino, vanosanganisira vaJames Chikerema navandavaningi Stole. Mukuziya nezvedanho iri, tabata vanongura zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, pamwe nevanongura zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Takatanga nokubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nedanho ravamunangagwa iri.
Chinhu zvatagara tichiziva kuti vandaba ningistori igamba renyika, ende havatombobi kuti vaite zvekuitwa konfeti. Igaro ziva vanhu vemuZimbabwe vane magamba ari mumunhu mavo, wekuti kunyange kuenda kuHeroes Acre kana kusaenda kuHeroes Acre, vanhu vanoziva kuti uyu munhu anga akamirira zvakati. Asi chinoratidzika panhau yavastole navachikerema kurasika kunoita bato retonga reZANU-PF padindira rekutsvaka vanoti magamba enyika, nekuti pakafa especially vastole vanhu vazhinji vakatsutsumwa kuvachinzi vastole havakodzeri kuti vaende kuHeroes Acre vakanovigwa kupazi ravo kuChipinge. Asi bato reZANU-PF harina kuteerera zvakataurwa nevanhu. Vangani vanhu vakarambidzwa kuenda kuHeroes Acre zvichida nekuda kwekuti vanhu vanga vari mupolitibiro vaisavafarira, kana nekuda kwetribe kana kuti rudzi rwavo kwavakazvarirwa, mutauro wavo, uye zvekare vangani vari kuHeroes Acre vasingakodzeri kunge vari kuHeroes Acre.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika uye mashoko ataurwa navaMaguhu?
Ndofunga kana tichirangarira kana tisingatangamwe, pakapinda vamunangagwa kuva purezidhendi wenyika ino, vakashandisa moto iri paZANU-PF inoti Unity, Peace and Development. Ndokuchienderera mberi nokuti let bygones be bygones. Asi ndichipindura vaMaguhu, chinoitika ndechekuti musangano woga woga uno mukuru, uyezve sekutaura kwavaita kuti nyaya yepolitibhuro. Politibhuro ndo inodecida kuti zvoitwa sei. Asi mukaongorora kutonga kunoita vamunangagwa ndohwokuteerera zviri pasi, saka vane open door policy. Tingataura icho nechocho 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 inge iri nyaya zvayo kuda kuonesana mupfungwa kana njere, asi chokwadi ndechokuti vamunangagwa munhu anoteerera.
vaMaguhu, ndinoziva kuti muri kuda kupindura ipapo, kandai mhinduro.
Ya, nyaya inenge yapo zvekare ndeyekubvunza kuti saka nhoroondo chaiyo yeZimbabwe imbori ipi, nekuti isu takakura tichiudzwa kunzi vandaba ningistori mupenge ranga riri gwara. Ipo zvino izvi taakunzi aiwa igamba renyika. Takanzwa zvekare nyaya dzaana Joyce Mujuru pane imwe nguva paanga achisimudzirwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika, tikaudzwa napurezidhendi kuti mai avo vakadonhedza chopa, mai avo vanga vakadai vari kunguva yehondo 2014 pindu zvikanzi kunyeperwa zvese zvamanga muchinzwa. Saka tine dambudziko rehistori yenyika yedu.
Vachirumhanzu, vamwe vari kuti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri ranangana nekuti nyika yatarisana nesarudzo ii nzira yekutsvaga nayo mavhoti. Munoti
hazvinei namaelections. Maelections ari kuitwa gore rinouya. Saka tingati chinhu chinoitwa nhasi unoyi nezvekutaura zvepolitiki zvinenge zviri nechekuita negore rinouya ndoo kurasika ikoko. Instead yokuti vanhu vafokase vanangane nekuti ichokwadi here kuti vandava ministole igamba, zvinobvira nokupi, vanhu voziva nhoroondo yavo. Asi hezvo vanhu vasvetuka vakutofunga zvamaelections egore rinouya, orait tomboti ndezvamaelections. Zvakaipa here izvozvo?
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable chatinotarisa zviri kuitwa nemadzimai, apo madzimai ari kutarisa zviri kuitika kuKenya. anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kuNcwaba kazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu ukukhangela amamerit ecala abanjalo odadi nxa bedada into abangadadi ukuthi ngoba besaba obani but abadadi icala bekhangele ukuthi ithethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho uhamba lalokho esiyidemokrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni namhla koBulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamchina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamchina wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni nguhlu. Igolide leli lali lesisindo samakilogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamchina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala, umantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labashutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo, uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide engudlu elizweni i-gold smuggling. Uyalilandula leli cala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Into ekhona ngeyokuthi xa kusenzakala izinto ezifana nalezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababanjwa abaqedwe bayekelwe ilobu bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi
okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethweni labo umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithetho endaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu bengathi balokucabangela ezindlela ezithize ngoba sokungathi omunye umuntu nxa kuwukuthi mhlawumbe kukhona elinye icele alisekeleyo ujika kube impumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphuma njani. Nxa usekele elinye icala ujika eminye impumela njalo ingafanani njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye abakwamanye amacala kwamanye amacele zepolitiki bagcina sebesiba bagcina beboshelwe izinto ezingelamsebenzi kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa. Kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni umuntu akukhangelwa ama-merit ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani but abajaji icala pertaining ukuthi bekhangele ukuthi lona icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela abafanele bekhangele ngayo.
Icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni ubona lihamba njani lona?
Lokho nje babukubo sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje ephelele emoyeni njengezithukuthuku zenja. Lokho nje ukuthi mhlawumbe lalele lokho lesaqhubekela phambili yikukwejisa nje kuphele ekugcineni kuzagcina ukuthi abantu labo baluze interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili. Ikhomishini eqhuba ukhetho lolu e-Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana. Ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga. I-Reuters ibika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilithumi lantathu 13.3 million. Phakathi kwamavoti la uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha 6.7 million kuthi odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo 6.5 million. Abathole amavoti ayingxosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC. Yona hekokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya lisifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo-2008 thereabout owabakhona lengxaba ngxoza lodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangabandla la uzombusazwe kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane leliphikisayo lasixhasa uRaila Odinga okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo yezokhetho ezombusazo. Abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana behlekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill, maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players eZimbabwe lapha. Ukuthi inzonane sibone ebulenjini, esibona ezigabeni, ukulwa, ukuthethiswana, akusise ndawo kwakusasa. Abaphezulu bavuka sebekhulumisana. So asifundeni njenge sizwe saseZimbabwe.
Babandweni, kungenzakala na eZimbabwe khonoko esikubona kusenzakala eKenya? Ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala, nginakana ukuthi mina abantu kumele baguqule sithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo sesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo sesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho uhamba lalokho esithi democracy. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe, sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele ayifane la amanye amazwe nxa sisithi ngempela we are a democratic country. So ngumbono wami bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings, besibona njengabantu okokuqala, singabonani singakabonani njengabantu abaphikisana kwezombusazwe.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba bezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKadoma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqhakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli zindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenela umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalists Association labanye abenhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli zindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esiningi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wasikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziba obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo, enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuze sizwe okunengi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi silwenza njengebandla le-CCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esilwenzayo olomgwazo lapho amalunga owe council awe parliament aba ku Triple C lezinye inkokheli nje ezise eziku leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe zingena ebantwini sisiba la street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota so leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela iTriple C luhlelo lwama citizens luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu wonke yadubeka ezimbabwe into esisikhangelane lazo ezimbabwe ayisizo zamabandla yimpila kahle yomuntu wonke owezimbabwe so sikhangelela ukuthi abantu besukume sibakhuthaza besukume ngaboningi babo bonke bebhalisa ukuvota so luhlelo esihamba ngalo sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota
siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi ingenelisa yini ukulikhuphula njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota
ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi kodwa nje ngohlelo lwelo esihamba ngalo olomgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanquba sisiya kukhetho lika-2023 ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lathi sibone ukuthi hayi sokusobala lathi nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume kuhulumende wezana uPF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside abantu bayadubeka and bazimisele kathesi ukuthi hayi u-2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota
umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wogatsha lwabatsha ku-Triple C kobulawayo kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila ku-Ward 1, Ward 14, Ward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu-PF umnumzana Tony Mlotshwa, uNtungameli Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Ulife Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingotshikilo bhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lo mnumzana William Ruto. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ukule Rwanda namhla lapho axoxisana khona lo mongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi ele DRC lisekela amalichatsha awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele South Africa le-DRC. Bazonde okumangalisayo abadlelana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensida awe-FBI emzini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngakahulumende abebanjwe nguTrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI kodwa ababona ngezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba wela maphepha ayimfihlo. Ele mali lithi okwamanje likhalela amasosha angamajumi amane lambili 42 abulewe ngamalicatsha ohlobo lwesimuslim kunsukana ezedluleyo. Amasosha la abulewe kusetshenziswa indizamtshina ethwele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. Ilizwe leli selidinga usekelo kwele-Russia.
Ibandla le-TRIPC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Scala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela olwenzakale enyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC unkosazana More Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni ye-Twitter, ibandla le-TRIPC lithe abantu laba babotshelwe ize, ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo Sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza phambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRIPC uMnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho indaba siqina nxa kuyinto zepolitics kuphela. Ngokuqala lokho, isandla somthetho indaba siqina nxa kuwumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa. Ngesibili lokho, isandla somthetho indaba siqina nxa kuwumuntu o-opposa ukusebenza kukahulumende. Ngesithathu lokho, so kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulo muntu ongabe ngakuboni ukuthi eZimbabwe kathesi sikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowo nguhulumende okuganga othiya egabheni, ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulalanga muntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothela ipolitiki ngoba sesifika kuma-election ngo-2023.
Nanso babachuma, kuthiwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRIPC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right. Okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uBhebhe ukuthi iZimbabwe ilengase ezintathu ezidala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo isikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms eyi-judiciary. Asindlelezina konapho ngoba vele umthetho kawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoma laphana, awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe wenzano pekumbengowe-TRIPC. Uma uyigqokele ibhashi lakho elokuthi wenze into esithi thina wephule umthetho okhona khonapho, abantu abana abakho elokuzeni e-court ngenxa yokuthi bona ngamamembe e-TRIPC base-court ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kanti bangaka abantu abaku-TRIPC abanekho before these courts, baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBhebhe. So we cannot talk about this thing sezahamthwa ngokuthiwa izanu PF ngohulumende usebabambele ukuthi bona bona bangamalunga ayo-TRIPC. No, that is because of izenzo zabo eziyenze ukuthi begcine sebephambili kwamakhoti.
Baba Bhebhe,
ukwenza bancitshwe i-bail kuyini? Question mark nga. Kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngaye. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyililoya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Question mark nga. Why so kuhlukuluza kukhanya kuphuma ezindabeni kubozo zindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-CCC kodwa kubulewe umuntu we-CCC utshoni khonoko uyabona okuhluphayo ngabantu abasibuse for 42 years yikuthi sebenesidimira izinto abazonayo for 42 years kathesi siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe iZambia isithumelela ekade siyihleka izolo wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhonapho kusime sikhona kuyini noJoseph Chimayina lo kwenza ukuthi angayangeki kuyini nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngoba unohlupho lwakhe angadifendi iparty yakhe ngoba iparty yakhe ayisupportayo kodwa kadifende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi kunini
kuthiwa mana eqinisweni babachuma kanti phezu kwalokho bakhona abaningi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga lezanup f ophume ekhuthaza ukuthi uchamisa kumele abulawe kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle
ekumele ngiqale ngakho kathesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina umuntu uyanxosha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo siyakwazi sobala ukubana u-honorable usikhala endiyana ebevele ekubheyili and ibheyili abeyiphiwe wayenikwe esikuthi lokwana ngesikhiwa ama-conditions angikhona amanye ama-conditions ayebheyili ayewaphiwe yona kayinona ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usiyakhuluma ngobudlwangudlwangu njalo siyayi-encourage-a ubudlwangudlwangu so usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition then usuphumile nanko usubonakala futhi nguwo osuku-social media usiyakhuluma futhi uthi asabheni siyotsha abantu sale zamntu esila kumele sibatshaye and sesisekhona ngale nyatsimbe ukuyabatshaya kusuke lapho kuhambe kuyenzakala khonokho anakuthi usuyephule i-condition owawuyiphiwe okuqala uphiwe ibheyili yani indaba kayikapheli lokuphela isahlubungulo uphandle uphiwe ibheyili sufuna susephula anakuthi konaphana sokusiba nzima so i-court yena ngwayo wenza ungubani ngubani ila ivuma ukuthi hayi kuqala ubuye lapha phambi kwethu sakunika ibheyili sakunika la ama-conditions kodwa wehlekele ukuwagcina hayi so time hayi angisakuniki ibheyili indaba yakho izihlubungulwe iphele so lokhona it is nothing to do with politics it's just simple law
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-TCCC umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo Brenda Fassi inzwisa kuphela esiqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020 abantu bakule Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi, uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.